building haiti kine zvarimwe endi munoziva kana vanhu vakambotsva mavoko avo kushure vanenge vachingoti anonga zviya zvakamboitika zvinogona kungodzokorereka futi asi inini tangaona kuti tinogona kubhudha confidence ndechekuti kana mabhenzi edu ari iwo ava kushanda zvakanyanya pakupinga nerege pasina kuti rege inenge ichiitwa nefederal bank ndokunga tinogona kutibatsira munhu anofanira kuti akata mari yake kubank kana ndikati ndoda kungotora 1,000, 2,000, 10,000 yangu ndofanira kundotora handifaniri kuti ndikaenda kubrank ndondonzi nhasi wakutora 1,000 mangwana wakutora 500 rinofanira kushanda kwese kundotenga fuel kundobhadhara mafees rive neaccessibility asi kuti currency idhumiwe inyaya yeconfidence inyaya yetrust saka isisu tiri kuti tikangorasika panyaya yeconfidence netrust zvidhi rinoratiwa remarket.